Manerak na Kamuria Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 13, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day.
Radio inopinda pese pese and masefe radio mishina yacho kanaka radio kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo mazuva ano kune mafoni unongoteera radio yakubai pafoni pako saka radio yakakosha kuti inokumbidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana.
Nyanzvi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingamupinyi zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutepfenyura. Vechidiki vezanu PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva reWorld Radio Day nyanzvi dzichiti kunyangwe radio iri nzira yakakoshesesa pakufambisa mashoko, hurumende haisi kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau vaCharles Rukuni vanoti kunyange paine dzimwe mhando dzekufambisa nhau nemashoko dzakaita sematerevhizheni, redhiyo ndiyo iri kunyanya kushandiswa neveruzhinji.
Inini samaonero angu redhiyo is there to stay, particularly tichitarisa kuti more than 2/3 yevanhu vomuZimbabwe vanogara kumaruwa. Saka internet haife yakarova radio. Hongu mumadhorobheni inga maradio ingakundwa nokuti kuona vanhu vano maTV, maDSTV vane maindaneti. But kana tichitaura sepopulation yeZimbabwe yese, radio handioni ichikundwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau Dr. Wellington Kadzikwa vanobvumirana navarukuni vachiti radio yakakosha chose uye ndiyo inoshandiswa neveruzhinji pakuwana nhau.
Radio inopinda pese pese and masefe radio mishina yacho kanaka radio kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo mazuva ano kune mafoni unongoteera radio yakubai pafoni pako saka radio yakakosha kuti inokumbidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana. Inopa mukana wakawanda kune munhu wese kuti anzwe nekuzwikwa.
Vagadzikwa vati zvinosuwisa kuti kunyange hurumende ichiziva kukosha kweradio, hapana zvizhinji zvairi kuita kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika pamwe nekuti matunhu ese munyika ave nenhepfenyuro. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura uye vakashanda kwenguva yakareba kuZimbabwe Broadcasting Corporation zvakare vari mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku vaudza Studio 7 kuti kunyange hurumende ichiita sekuti inokoshesa mazuva akaita seWorld Radio Day, vanokatyamara kuti nyika haisati yave nenhepfenyuro dzakawanda zvikuru sei dzematunhu.
Kana vanhu vaine nhepfenyuro munharaunda yavo vanokwanisa kutaudzana nezvakanangana nenharaunda. Ngatimboi paimenzaniso wecyclone idai yakaitika kuchimanimani kwakamhanyirwa ikoko, vatapi venhau vakaenda mumashure mwemwedzi yakati kuti ingave miviri havana kuzogarako. Asi dai kwanga kune nhepfenyuro yeko nanhasi uno ungadai ichikurukura, ungadai ichibudisa mashoko akanangana nekuvakurudza nzvimbo yechimanimani nekuitira kuti kusazova nedambudziko rakaitika apo pakauya mafashamu emvura.
Mutevedzeri wemutauri webato guru runopikisa munyika remdc valo kutamborinyoka vaudza studio 7 kuti nepfenyuro idzi dzinotaura nhau dzakafanana uye dzakarere rimwe vati chinodiwa inepfenyuro dzinobudisa nhau nemashoko asina divi raakarerekera
saka nhasi tikangoti World ZANU-PF Radio Day kana muri muno muZimbabwe tirikundwa nenyika dzakafanana namalaudzi nemaradio stations akawanda chaizvo asi isusu kwaane makore 40 taita independence taita kuzitonga kuzere tongori nenhepfenyuro dzinongotaura nyaya yezanupf chete nenyaya dzavamunangagwa chete zuva nezuva
vatiwo nyaya yekusave nenhepfenyuro dzakasiyana ndiyo yapamukana kunhepfenyuro dzakaita sestudio 7 idzo dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika
chinofanira kuitika ndechekuti tofanira kuzwa kusununguka kuti tiri mukati menyika yedu yezimbabwe asi vana studio 7 vari kutepfenyura vari kuamerica panzvimbo yekuti vatepfenyura vari muno muzimbabwe kupa mwana wezimbabwe mukana wekuteerera zvakasiyana siyana zvototinzwisa tsitsi kuti mwana wezimbabwe anotepfenyura ari kuamerica asi achitaura nyaya dzemuno muzimbabwe
mukuru wezimbabwe democracy institute dr Pesai Ruhanya vati kushayikwa kwenhepfenyuro dzine muono wakasiyana ndiko kwaunza nhepfenyuro dzakaita sestudio 7 idzo vanoti dzabatsira zimbabwe zvakanyanya vati zvinosuwisa kuti hurumende inoramba yakasunga masaisai nekuti inoona sekuti redhiyo inoshandiswa zvematongerwo enyika
inyaya yekuti hatina development approach yekuti redhiyo inokwanisa kushandiswa kudevelopment economic development social development yenyika tinongoiona sekuti redhiyo inoshandiswa kuti tikurudzire zvematongerwo enyika saka ivo vane nyaya yekuti vanofanira kumonopolisa redhiyo nekuti vanhu vanoti pachirungu redhiyo is the medium of the dumb unongoda nzeve dzako chete kana itaurwa nechinyanja itaurwa neshona itaurwa nendevele kungonzwa saka munhu wese neredhiyo anokwanisa kunzwa
vamasuku vati nhepfenyuro dzakaita sestudio 7 nevop dzakakosha chose sezvo dzichisvika kunzvimbo dzisina masaisai enhepfenyuro dzemuno munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanick mangwana vaudza studio 7 kuti bazi ravo rinokoshesa nyaya dzekutepfenyura uye rinoda kuti munhu wese munyika akwanise kunzwa nhepfenyuro yaanoda vati pave nehwaro hwokuvandudza kutepfenyura uye munguva pfupi chaiyo broadcasting authority of zimbabwe ichange yave kupa marezinisi kunhepfenyuro dzematunhu
vangomirira kuti vaise kubhodhi ravo reapprove bhodhi rikango approva call out yacho nemanhenga acho zvatopera muchatoti mungatarisa munyuzive muona heya vauno license total license saka hapasina dreg zvokunzi zviya zviyaka isusu vamwe tinoita zvatinoreva tinoreva zvatinoita
asi makore makumana zimbabwe yawana kuzvitonga munyika mune nhepfenyuro dzisingadarike 15 uye zhinji dzacho ndedzemakambani ehurumende yakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation nezimpapers kana vanhu vari mubato riri kutonga rezanupf nyika dzakaita sezambia dzine nhepfenyuro dzinodarika 100 uye zhinji dzacho ndedzemumatunhu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
tichiri panyaya yekucherechedzwa kwezuva reWorld Radio Day munyika vanhu nhasi vaungana paurongwa hwaitirwa muguta reGweru uko nyanzvi munyaya dzekutepfenyura dzaratidza kusafara nekunonoka kwehurumende kuvhura mukana wenhepfenyuro dzemanharaunda kana kuti community radio stations taurai Shava anotipa nyaya inotevera
Zvairi racherechedzwa zvine mutsindo muguta reGweru uko kwaungana masangano anechekuita nekutepfenyurwa kwemashoko vamiririri vehurumende vatepfenyuri venhau pamwe nevanhuwo zvavo mutungamiri weZimbabwe Association of Community Radios Zacras amai Vivian Marara Zhangazha vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende ine matanho airi kutora pakupa marezinesi enhepfenyuro dzematunhu havazi kufara nemitemo inobata vanofanirwa kutungamira nhepfenyuro dzakadai pamwe nemari inodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzipiwe marezinesi aya
tikatarisa mari dziri kudiwa kuti vanhu vakwanise kuaplya kuti vaone nhepfenyuro yemunharaunda imari dzakati kurei pari zvino vari kuti vanoda 8500 Zimbabwean dollars inokwana kuva iyo 500 US dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika kana munhu azopiwa resinesi anozotarisirwa zvekare kuti gore negore ange achibhadhara mari inokwana kusvika 17,000 Zimbabwean dollars inokwana kuva 1,000 US dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika saka tikatarisa kuti nhepfenyuro dzemunharaunda kuti dzishande dzinopiwa mari kunyanya nevanhu vemunharaunda imomo uye zvekare tikatarisa kuti isusu senyika zviri kuitika kuikonomi kwedu uye kuti vanhu vari kutotambudzika munharaunda kuti vaone mari dzekuti vararame.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva iri, Sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, raratidzawo kusafara nekudhonza makumbo kuri kuita hurumende panyaya yekuvhura masaisai kuitira kuti nhepfenyuro dzakazvimirira dzikwanise kuwana marezinesi yekutepfenyura dzakasununguka. Asi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, varamba kuti hurumende iri kudhonza tsoka pakupa mukana kune vamwe vanoda kuita zvekutepfenyura, vakati bazi ravo ramushishi kugadzirisa mitemo ine chekuita nekutepfenyura kuitira kuti iwirirane nebumbiro remitemo yenyika. Vamangwana vapokanawo nemaonero ekuti mari dzinodiwa pamarezinesi dzakawandisa.
Mafees haana kumbosiyana nemafees anga aripo. Only that anga aripo anga ari mune imwe currency. I am mune imwe currency. Uye ndakaona yaigunun'una vanhu vakawanda. Yanga iri 306,000 yekumatv. Yekumatv andizvo. Yanga iripo before taisai. Yanga iri 19,000 US. Chita isvo muzvachomona. Kuti yaitova pa yanga yakawandisa. Dani ripo yezvinezvi. Saka tikuti hapana chatakanomboita. Zvatakangoita ndezvongoti takapindura mari yaishikushandisa. Tobva tangoisa interbank yanga iripo pamusoro wayo. Tikati aiwa ngatishandisai naiyoyo. Hatina kuwedzera, hatina kututsira, hatina kudii. Saka aiwa asi mari dzakawandisa.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi, vati hurumende inoziva kukosha kwakaita nhepfenyuro pakubatsira kuunza budiriro pamwe nekubatana munyika. Vatiwo bazi ravo riri kukoshesa kuveko kwedzimwe nhepfenyuro kunyanya dzekumatunhu.
Let's not forget our ubuntu, unhu hwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Mumwe mudzidzisi paMidland State University, vaPeter Mugari, vatsinhirawo kukosha kwakaita dzinhepfenyuro, vachiti zvinotepfenyurwa zvinokwanisa kusvika kune vanhu vakawanda kupfuura dzimwe nzira dzose dzenhau. Vamugari vati vanotambira nemufaro mashoko aamai Mutsvangwa ekuti bazi ravo richapa marezinesi nhepfenyuro kuzvikoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvepamusoro, vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kuti vadzidzi vave neruzivo rwakakwana munyaya dzekutepfenyura. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa13 kukadzi gore rega rega pasi pesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Dingindira regore rino rinoti Radio Diversity and Development. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Boka revechidiki rezano PF rinoti harinei neurongwa hwevaimbo vatungamiri weboka iri vaGodfrey Senengamu navaLouis Matutu rwekurwisana neuori. VaMatutu navaTsenengamu vakamiswa basa nekomiti yepamusoro yebato ravo zvichitevera kudoma kwavakaita vana muzvinabhizimusi vatatu vavari kupomera mhosva yekuita zveuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo nhasi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori muzanu PF Youth League vatendai chirau, vati kunyange bato ravo risiri kufara neuori huri kuitwa nevamwe vanhu munyika, havasi kuzotsigira urongwa hwavatsenengamu navaMatutu avo vari kuronga gungano revechidiki kubva kumapato akasiyana-siyana rakatarisirwa kuzeya nyaya dzeuori hunonzi huri munyika pamwe neremangwana revechidiki muZimbabwe. Vachirau vati kunyange hazvo vachitevera gwara rakatarwa nemutungamiriri wenyika Emazuri Munangagwa rekurwisa uori munyika, ivo sevechidiki veZanu PF havasi kuzoenda kugungano ravatsenengamu iri iro riri kutungamirwa neboka ravari kudaidza kuti Zimbabwe First Agenda, vachiti vatsenengamu navaMatutu havasi kutevedzera gwara remusangano wavo.
Isusu seZanu PF Youth League tine zvatinoteera, tine onga watinoteera, tine direction yatinoteerera. Isusu hatipo pachinhu chavari kugadzira, isu isitogadzira zvedu seZanu PF. Tikunyanya kusimbirana panyaya yekuti vana vechidiki vaona zvekuita, vana vechidiki vaona minda, vana vechidiki vaonawo zvekuti vaona maskills ekuti vaite.
Zvichakadai, mutauri weboka revezvidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaStephen Chuma, vaudza Studio 7 kuti havanaine gungano ravatsenenga muiri, vachiti havana kumira pachokwadi panyaya yekurwisa huori munyika.
Zvigoni kuti nyuchi dzibatane nenhunzi kugadzira uchi. Mashoko avatsenenga mu avari kudana vachikokera vechidiki kuti huyai tirwise huori. Isu tinoona ridambe nekuti vatsenenga mwari kutaridza pachena kuti zvari kutaura ndezvemugodzi matsuru.
Chiziviso chegungano reZimbabwe First Agenda ichi chinoti vatungamiri vemapoka evechidiki mumapato akasiyana siyana vakatarisirwa kutora mashoko pachiitiko ichi, icho chakatarisirwa kuitirwa paRobert Mugabe Square iyo inozivikanwa nevamwe ichinzi Freedom Square. Vatsenengamu vaudza Studio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nekuti ZANU PF neMDC vauya here kana kuti kwete, vachiti vamwe vari munezvematoko ngerwenyika ndo vari kutadzisa kuti huori hupere munyika sezvo vachiti vari kupindira munyaya dzekurwisana nehuori. Munyoro anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF Youth League muzvare yeukai Simba neGavi vati komiti yepamusoro yeboka ravo nhasi yabvumirana kuti vechidiki vapinde munyaya dzekucherwa kwezvicherwa pamwe nekurima, uye vati sebato vabuda nechisungo chekuti vachatanga kutsvaga rutsigiro pamwe nekuti vanhu vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023.
Kare taura nyaya kuti kurukitwa census, kurukitwa voter mobilization nemabato ehurumende akanangana neizvozvo. Saka takurukura isu kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vachakurudzira kuti vaende kunoregister kunovhota.
Vatiwo sevechidiki vachawanikwa mumisangano ichange ichiitwa kune dzimwe nyika senzira yekubatsira vamunangagwa pachirongwa chavo chekuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika. Vamunangagwa nevamwe vavo vari muzanu PF vakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira Malawi vafora zvakare vachienda kumahofisi yekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi, vachida kuti makomishina ose asiye basa nekukundikana kwavo kuita basa nemazvo musarudzo dzachivabvo 2019. Vaimbo vemeya weNew York vaMike Bloomberg vari kusimuka mukurwira kuti ndiani achamirira bato reDemocratic Party. Izvi zvaita kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vebato reRepublican Party vawane mukana wekutanga kuvatakata pamwe nekuvashoropodza. Komisheni inoona nezveutano muChina yakazivisa svondo rapera kuti zvizvarwa zveChina zvinosvika chidimbu chemiriyoni zvakatombogumana nevanhu vakaongororwa kuti vane coronavirus iyo yakatanga muguta repakati penyika iyi reWuhan. Mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU PF vaPatrick Chinamasa ekuti kufumura mazita evemabhizimusi vemunyika vakabudirira vanenge vachinzi vari kuita zveuori kunokanganisa kukura kweupfumi hwenyika akonzera mutauro munyika, vamwe vachiti anoita sekuti bato reZANU PF riri kuchengetedza vari kuita zveuori. Asi vamwewo ndivo vanoti Mashoko avachina masa arikukurudzira vanenge vaine umbo wekuti paitwa uori vamhangare kumapurisa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuNational Prosecution Authority kwete kumhanyira kuita misangano nevatori venhau pasina umbowo. Vachina masa vakaudza bepa nhau reHerald kuti kufumura mazita evanenge vachipomerwa kuita zveuori kunoita kuti vemabhizimusi vanenge vafumurwa vatize munyika vachienda muupoteri izvo zvisingazobatsire kukura kweupfumi hwenyika. Vakatiwo upfumi hwenyika hunofanirwa kukudzwa nevemabhizimusi vemunyika uye kuvafumura kunogona kuita kuti vekunze vatya kuzosima mari dzavo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyora anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nemashoko akataurwa navachina masa.
Zvokwadi vachina masa kuda kukwegura kana kuti naivo vakubhadharwa nevanhu vanoba. Nekuti zvokwadi haungati vanhu vari kuripota vombavha ndovavotipa inyararai nekuti mbavha dzinozotiza. Mbavha kanga dziripotwe dzitize kana kuti dzibahwe dzisati dzatizwa. Ndovoka mutemo wenyika. Ivo pavakatanga kupinda muhurumende vaiti vane list yenaming and shaming. Vakati ivo vanhu vazhinji taita amnesty yekuti dzosai zvinhu mukasadzosa mari dzamakaba tichataura mazita. Zvose izvozvo zvakapfira mudumbu, hapana kana zita rakazotaurwa. Iko zvino vana vechidiki vaakutaura kuti kuri kubiwa ivo voti kwainyararai. Makambozivawo kupi izvozvo?
Vachuma, munoti nenyaya iri mudarirei?
Mukoma wangu vaMafume ndodaira kuti igweta vakatatodzidzira basa rake zvakanaka ende anoziva kuti zvinhu zvobaswa sei zvinofamba sei. Vachina mata pavataura nyaya yekuti hatine munhu anongohoromoka achitaura mazita evanhu angachazvo kuti isusu tinoziva even vaMafume vanoziva kuti kana iwewo une chinhu chaunacho maingirana nenyaya dzekorapshini kune nzvimbo dzokuenda kuti unyatsozvitaura zvakanaka zvichibatwa zvichigadziswa munhu echibahwa achisungwa kana nemhosva mumadare uko echibva apiwa sendensi yake zvakanaka. Saka zvakataurwa navachinamasi ndechekuti kana une munhu waunoziva kuti ari kuita chinhu chisiri right chiena kakuzaki chiena kakumapurisa chiena kakunational prosecuting authority neumbo wacho ndozvangachitaura nestatement yavachinamasa dzeka.
vaMafume munoti
zvokwadi handisati ndambohwa mashoko asina kana maturo ari kutaurwa nemurume uyu ari kuti ndozvari zvichitaurwa navachina mata. Kuba kana tikambigwa senyika kutambura kuri kuita kunyika hamusi kukuona here? Shara iri munyika hamusi kuiona. Kushayiwa raramo kuno munyika hamusi kumuona. Tofira musaga sehupfu, tofira mumwena sembeva. Isusu tiri kuti vanhu vari kuba ngavataurwe pajekerere. Iwewe kana usingadi unotaura kuti handisi kuba. Iko zvino sakunda iri kuramba kuinda kupalamendi kwayakadamwa nevanhu veMDC kuti iuye kuzotaura nyaya yekuba. Iko zvino ivheni wadyajena weZANU-PF ari kudaidza vamusara kuti vauye kuzoexplaina kuti 27 million yavakapuwa vachinzi vachatenga chikafu chenyika ino iri kupi vari kuramba kuuya. Kwamuri kuti tinoripota iko zvino Attorney General chaiye mukuru mukuru wokusunga vanhu iye anofanirwa kunge iriri zimbwa rinobata vane corruption rakataura kuti aiwa tiri kutadza kubata corruption nekuti kumapurisa kune vari korapti, kumakosi kune vari korapti, kumaloya kune vari korapti, kumapepa kune vari korapti, kuzani kune vari korapti, kune huori kwese uko.
Vachuma, muri kutaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuenda kunopira kunana zvake nekumapurisa. Vana vakanga vataura kuti baba ninge ati zvakati, hazvisi basa rababa here rekuti muchienda imi kumberi kana kumapurisa kana kuzaki kwacho?
Kana tine uombo hwazvo vaMafume is a lawyer, he knows that kana kusina evidence you cannot prosecute chero uchida usingadi even uchizoya for sure kuti munhu uyu akaurayiwa kana kuti akaba uyu. But kana usina umbo hwake tete munhu uyu anobuda scot free kwoita kunge takuita catch and release. But yet is because tinomhanyira kuenda uko tisina evidence yacho saka tovabata sei. Then apa takutanga kushungurudzana manje and ndozvandataura kuti kune hatred ka kungovengana chete kungoona munhu uyu kuti abudirira sei. Isusu vanhu vatema tine sindrome iyoyo akabudirira rovanze zvikwambo izvi akazvana sei izvozvi
tiki anona tine majerasi natural so tikuti let's avoid such things because munhu kana ane mari yake etipenzi yake mumukamudaro anogumisika abuda outside the country like what Trey Mashua did. Trey Mashua asegara munhu arikugara kuna America South Africa because he was hounded out by some jealous people vanga asingabvumirwe kuti munhu mutema anobva muno muZimbabwe anogona kuita company inogona kukura kunge Econet Limited kaamerica saka ndozvanga zvichitaura paseminari tisaite targeting saka zvishoma zvati ume munhu kana ane mari yake ane runyara ruhave zvepolitics hade zvaita zvebusiness yake anogumisa kuti rekandipoti haku ndinoita business right now time so is investing in other countries that money that he could have invested mono.
Vanga vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kumunyoranwana nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Murairidzi mutsva wechikwata chemaWarriors Zidravo Lugorusik ave muZimbabwe kuti atange basa rake remakore maviri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi uyu aratidzwa kuvateveri vemutambo wenhabvu nhasi masikati mushure mekusvika muZimbabwe nezuro kuzotanga basa iro akapiwa masvondo maviri apfuura. Lugorusik achange ari pabasa iri kwemakore maviri ayo achange achiongororwa pese panotamba chikwata chake kuona kuti anokodzera here kuti arambe achirairidza maHoria. Asi Lugorusik haana kuimbisa huchi nemukaka achiti iye veruzhinji vasamuone semutumwa waMwari asi kuti achaita basa rake nepese paanogona. Ini handisi mutumwa waMwari auya kuzoshandura nhabvu yemuZimbabwe nekuita mashiripiti asi tese tikabatana zvinhu zvinofamba. Murairidzi uyu anoti chikwata chake hachisi kuzoonekwa nekutaura kwepamuromo chete asi nematambiro acho munhandare. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti Lugorusik anofanira kudarika zvakaitwa nevamwe varairidzi avo vakaendesa maWarriors kumafinari eNations Cup. Vakamambo vanoti kunyange hazvo achibva kunze kwenyika Lugorusik akabvuma kutambiriswa mari yemuZimbabwe kunyange hazvo vasina kutaura kuti ari kuwana mari.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe but mafigures acho private between him and Zif atikukwanisa kuyadhifa izvo.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Leopold Munende anoti kunyange hazvo nhoroondo yaLugorusik isina kusimba akakwanisa kuendesa maWarriors kwaAFCON veruzhinji vangafare.
Chitarisiro chedu ndechekuti akakwanisa kuunganidza maplayers vedu vanakama vese vana Musikona nanakadeuro nananakamba vativa kusimukira tokwanisawo kuti at least tigangokwanisa kuti takwanisa kuenda kuAFCON regular tichiramba tichingoenda torwisawo kuenda kuWorld Cup tingafara.
Kunze kweSudan Lugorusik akarairidza chikwata cheGo Mahia neAFC Leopards kuKenya, Simba FC Tanzania, Asante Kotoko neAshanti Goldfields kuGhana. Asi ruzivo rwake muZimbabwe ruri kutanga kuongororwa mwedzi unouya apo maWarriors ari kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 na30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zuva reWorld Radio Day pamwe nemabasa ari kuitwa nevanhukadzi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau nemashoko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day. nyanzvi munyaya dzekutefenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingaidzo zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutefenyura. Vechidiki vezano PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Senengamu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Praxidus Jeremiah.